Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Vagari vekuchimanimani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCovid-19. Progressive Teachers Union of Zimbabwe inoti vadzidzi vakawanda vakanonoka kutanga kunyora bvunzo nezuro chipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana 34. Gumi vakafa muHarare, vasere vakafa kuManicaland, vanomwe vakafa kuBulawayo uye vatatu vakafa kuMashonaland West. Kumasvingo kwakafa vanhu vaviri sezvakaitikawo kuMashonaland West. Mashonaland East yakarasikirwa nemunhu umwe chete sezvakaita Midlands. Nezuro vanhu chiuru chine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 1365 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mazana manomwe ane makumi manomwe nevanomwe 777 vevanhu ava ndeve muHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevatanhatu 106 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe 49 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana 17,194 vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere ane gumi nevatatu 11,813. Zvichakadaro apo huwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa neCovid-19 muZimbabwe huchiramba huchikwira. Nyanzvi mune zveutano dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa nenguva yekugadzirira kudzoka kwecoronavirus. Nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu Dr. Evans Masitara vanoti hurumende yaifanirwa kunge yakataura nevemabhizimisi, vezveutano, vashandi, vashandirwi pamwe chete neruzhinji rwevanhu mukufambiswa kunofanirwa kuitwa lockdown iyi kuitira kuti vanhu vanzwisise uye kuti vabatsire mukuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi havana kudaira nharembozha yavo.
Makesi zvekorona akuwedzera especially paholiday yatiri kubva kupfuura inei. Tikaona even statistics dzazuro nedzanhasi tinoona kuti zuro kwangu kune 564 manew cases ne4 madeaths. Zanhasi vangu vachiripota 1365 new cases ne34 madeaths. Saka tikuona sekuti second wave yapinda muZimbabwe zvine hacho.
No, kana tikatarisa mafambiro anga achiita zvinhu kubva zvatanga chirwere ichi, munoona sekuti Zimbabwe iri pakanaka here zvekuti ingakwanisa kukontrola chirwere ichi?
Andinofunguti tukuita itazvinofanira kunge zvichiitwa nekuti nguva yekugadzirira takaita sekuiwana mbichana taifanira kunge tava pachinhano chiri nani even pane zvinhu zvakaita sekungotesta vanhu nezvinhu zvakaita sekuwanikwa kwemavhentireta muzvipatara.
Palockdown yekutanga vanhu vakaneseka zvikuru nekuti vanga vachiti havasi kupiwa rubatsiro vari mudzimba. Chichaitika pachii nekuti tongoona sekuti ndo zvimwe chete zvakaitika pokutanga.
I think lockdown yaifanira kutanga yaitwa maconsultation nemabazi akasiyana siyana enyika even vamainformal trader nevamwe voona kuti zvingaitwa sei kuti vanhu vabatsirike nekuti muitiro waaita zvinhu zvavo tingati copy and paste yekungotora zvokuitwa kune dzimwe nyika vobva vazviita muzimbabwe asi maconditions atiri kushanda mari akasiyana yedu economy is very informal saka ukati vanhu vagare mudzimba musingavapi social support munenge muchiti vanhu vacho ivavo vachadyei vachararamei muonero wandichaita tichatozowana crime ichiincreasa nekuti vanhu vanenge vaomerwa vasina chokubata.
Kana mukapiwa mukana wekutaura kuhurumende kana kuti kukurukota rezveutano chamungaribatsira nacho chii panyaya iyi?
Ndofunga kuti chekutanga zvipatara zvofanira kukapasitetwa zvipatara zvofanira itwa zvishande infrastructure yacho iripo kumaprovince akasiyana siyana asi nyaya yekuti zvekushandisa zvinofanira kuvepo zvipatara zvese maprovincial hospital at least anofanira kuva nemavhentireta anokwanirana nemanumbers atikuexpecta then chepiri vashandi vanofanira kubatwa zvakanaka muzvipatara zvacho because nyange zvinhu zvikavepo kana vashandi vasipo still ticharasikirwa neupenyu hwakawanda nenyaya yecovid. Then chetatu nyaya dzelockdown dzizoda kuti of course the concept is okay but zvei zvichida planning yakati nemaconsultation akati kuti pawanike balance between kusaparadzira kwechirwere neeconomy kuti economy ishande but chirwere chicontrolewa. Ndofunga kuti atitime zvaanoita mamutsa anenge ari drastic zvichiva izvo zvinongozokonzera amwe matambudziko.
Mataura zvinhu zvakati wande zvinoudza mwoyo. Dr. Mastara, munofunga nyaya yedu muzimbabwe ichapera sei?
Hamene tiri tinongoona nenguva asi tine shuviro yangu ndeyekuti dei vatungamiri vedu vawedzera hanya neupenyu hwevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vachirwira kodzero dzevanhu. Dr. Evans Mastara vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hazvo dambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti tropical cyclone Charlene rakazorova Mozambique neZimbabwe zvisina ukasha sezvaitariswa nevamiririro ekunze. Vanhu vakawanda vanoti kunyange hazvo rwendo runo hurumende yakakurumidza kuvabvisa munjodzi zvakabudawo pachena kuti gadziriro yacho yakanga isina kumira zvakanaka. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vajulai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadyon maguta vanoti kuungana kwakaita vanhu munguva yedambudziko remafashon ecyclone Charlene kunogona kunge kwakaisa vanhu vakawanda kunjodzi yokutapurirwa denda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Pari zvino kuchimanimani kuno mungangu matiri zvinhu zvatoite zviri nani bichana. Mvura kubva musuwa wa1 hatina kuzoramba tichigashira mvura yakawanda iri kuna yavo hayo apo neapo asi yadzakira. Chechipiri ndechekuti tataa nemazuva akati wandei almost ma6 or so days tisina magetsi. Ndiri kuona nhasi magetsi anenge ariko plus network yemafoni connection yacho is improved because pasinawo magetsi network unogu inotinetsei. Then chimwe nyaende kuti vanhu vakanga vapinda ma evacuation points especially muno mungangu pane ma local evacuation points akanga aiswa apart from akaiswa vanhu vakabva muno vakanga vari matende vakaenda kuna na Mutambara Mission St. Patrick's vanhu vavo vese vakapedzisira kudzokera kumba taenge kuita kachimbo kekuti dutu mpengo chalini unenge adarika because pakanga pari kutya vanhu kunyanya musi wa 31 pakapanzi between 4 to 6 a.m. ndio panofanga achisvika muno musimani mani zvine simba saka vanhu apa vakaona kwaedzawo zvichiratidza kuti kunze kwavhurika vanhu vakabva vadzokera kudzimba
muri kufara here nemagariro anga akaita vanhu kunzvimbo dzavanga vaendeswa idzi kana kuti kuma evacuation points
kugara kwanga kwakaita vanhu vari pama evacuation points tine zvatakaonawo kuti vakanga varongawo kuti vanhu vaende ma evacuation points vakagonawo chose but mune makanga makasarira maissues to do nekuti vanhu varimo nyaya dzechikafu dzechifambiswa sei nekuti kwainaya vanhu vanga vasina pokubikira vanga vane zvokubika zvacho vamwe vanga vasina zvekudya vanga vasitorina saka ndimawo machallenges atakaona iwayo takatarisana necovid-19 vamwe vakanga vachiva vasina mamask and mamwe papa ne overcrowding then masanitation facilities edu matoilets akanga ari mashoma nenyaya dzecovid dziri kuenda mberi
asi pane zvinhu zvakaparadzwawo here kunyange zvazvo mvura nemhepo iyi zvisina kunyanyorova
in terms of my damages kuparadzwawo nokuti mhepo zveshuwa musi wa 31 uyoyo yakati wandei nemvura mune dzimba shomaniniwo dzakakwatirwa marata mungangu neflea market yemungangu mumakwatirwa marata then muodlocationwo mune dzimbawo dzatakaonawo dzakakwatirwawo marata but madamages zvawanga asina kukura saidai hazvinhu zvakangoitikawo izvozvo
ko urongwa hwekudzosera vanhu kumisha yavo hwakafambawo sei
kufamba kwavanhu vachidzokera kudzimba vanhu vakafamba zvakanaka hatina patakazova kuti wakazodzokera wakasangana dambudziko vanhu vakadzokera mudzimba dzavo nanhasi tikutarisira kuti zvinhu zvakanaka in terms of madeath kana kushayikwa kwevanhu hapana munhu wakashayika panguva yakafamba chalini kana kukuvara tina maripoti akadaro
mumwe mugari wekunzvimbo yengangu kuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kuchimanimani sangano reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti vana vari kunyora bvunzo vakawanda nezuro vakanonoka kusvika kunzvimbo dzavari kunyorera bvunzo nekuda kweurongwa hwekumbovhara nyika kwemazuva makumi matatu kana kuti national lockdown level 4 senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Zhou vanoti mapurisa aiva mumigwagwa inopinda mumaguta nomumadhorobha emunyika vainonotsa kufamba kwemabhazi nedzimotikari izvo zvakakonzera mitsetse mikuru yedzimotikari nemabhazi zvaive zvakatakura vanhu vaipinda mumaguta vaisanganisira vana vari kuita zvidzidzo zveordinary level neadvanced level avo vari kupedzisa kunyora bvunzo dzekupera kwegore dza2020 idzo dzakambokanganiswawo nekumbovharwa kwenyika gore rapera nekuda kwecovid-19 studio 7 yakundikana kubata mutauriri webhazi redzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe kuti izvi zvakakanganisika sei ngatinzwei vazhou vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri
wanguta risivha maripoti kubva kubhulawayo kubva kugweru kubva kumasingo kubva kwamutare kubva muharare nokumwe kwakawanda maurban area zvinoratidza kuti vana vakawanda vatadza kunge vachibata nguva dzokusvika kuti vanyore mazamanation zvichitanga na9 o'clock nokuti maroadblock anga ariko akawanda vazhinji vasvika kuma9:30 vamwe vachizosvikawo kuma10 zvinova zvapa kuti vana vakawanda vange vachidisturbeka nokuti vanenge vafunga kuti havachakwanisi kuti vanyore izvi zvinongoratidza kuti hapana planning yakakwana yaitwa nezimsec uyezve neministry of education kuti mapurisa anga achiwanikwawo achibvumidza avo vanonyora mazamanation kuti vakurumidze kupfuura vachienda kunonyora mazamanation hapana urongwa hwakajika
saka vana ivo havazokwanisa here kunge vachinyora bvunzo vanonoka kusvika ivavo
hongu vana ava vanyora asi munongo kuzwa kuti mwana unenge ado disturbeka mufungwa nokuti vamwe vavo vane hana nete saka vanozonyora havo asi kuti kana va disturbeka zvinopawo kuti zviaffecte performance hapana vasina kuzonyora asi izvo zvinoaffectisa vana nokuti vamwe vachona vanga vatononyora vari vana vakutochema ufunga kuti havachatenderwi kuti vanyore mazamanishen saka zviini zvisingafaniri kunge zvichiitika nokuti zimuseki neminister of education zvinofanira kuona kuti pane transport yokuti vana vasvike nenguva kuti vanyore vakadekara vehana dzakawa
imiwo sesangano repitz mune matanha amuri kutorawo here kuitira nyaya iyi igadziriswe tichiona kuti vana vachiri kutarisirwa kunyora bvunzo
hongu takangurita provider yatinoti professional advice kuministry kuti senguva yakadai transport inonetsa ngakuwanikwe angava kana mazupco anoprovhidwa nehurumende anenge achitora macandidates from mapick up points achienda kuzvikoro saka zvino zvatinofunga kuti sezvakaita izvi zvingapa kuti vana vakurumidze kuti vasvike kumaexam centers asi tinongoona kuti zvese zvatinopa seprofessional advice hazvikurumidzi kutorwa nehurumende nokuti havadi kuti vatore professional advice
tichitarisawo vadzidzisi vari kunyoresawo bvunzo pamwe naivo vana vari kunyora bvunzo muri kuonawo here paine kudzivirirwa kubva kucovid
hakuna chakatijeke kuvadzidzisi zvinotonetsa kuti kana abatwa necovid indodha yazvionera saka isiwo tirikutoudza varayiridzi kuti hei zimuseki siyanai nayo i basa rezimuseki harisi mendetari varayiridzi havamanikidzwe kuti vange vachienda kunovhijeta zvezimuseki izvi nokuti zvine njodzi saka minister of education nezimuseki hadzina hanya noupenyu hwevarayiridzi saka munhu anenge akutongobatwa necovid indodha yazvionera vazhinji vari kutoshayika izvezvi
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takuvachira Zhou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti mapazi ose ehurumende anofanirwa kuve nevashandi vanoita zvikamu makumi matatu kubva muzana kunze kwevezvekuchengetedzwa kwenyika vezveutano vezvekurima vezvezvicherwa vezvedzidzo nebazi ragweta guru renyika vachiti zvakare varayiridzi vashandi vanokosha muchronicle zvidimbu zvidimbu zvemutumbi wavaroy dikinya avo vakadonhera mumawere eimwe nzvimbo yemapopoma evictoria falls musi wegoredzva wakazobudiswa munzvimbo iyi nezuro zimlife.com rine nyaya pamusoro pemwana ane mwedzi mipfumbamwe akange akaberekwa naamai vake anonzi akarohwa akafa nemapurisa anonzi akange achidzinga vanhu parenki vachiti vaende kudzimba dzavo sezvinodiwa nemujemo wekurwisa coronavirus yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Team Restudio Mose Makadini ndoda kungobvunzawo zvangu kuti makotsirudzii kuiwaya makotsirudzii kuti munhu anodhiraivha asina license ouraya vanhu aupuwa community service asi munhu angosimudza plakadi onzi 10 manzini jero makotsirudzii chaivo chaizvo nyika yekupiko iyoyo inoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoshamisa chokwadi
ndisiisi vapo vateereri vestudio 7 ndikuno zvangu kumarondera tiri mulockdown set 1 days umu tiri kufanidzara vanhu vamwari zvinhu zvakaoma kuna mabasa tiri kungotenderera tanga tichikumbirawo chikumbiro chikuru kubva kuzimuseki kuzimuseki kubvawo macetifiketi a2018 tika iye zvino 2021 hapana kana atauya kunotsvagwa mabasa kunyo kwacho kunorambwa mari dzavo dzisiriki zvinseki ngaitinzwireo tsitsi vanhu vamwari itipewo masetifiketi ngaimbounzavo masetifiketi pane kungoramba ichingounza maexamu tichinyora pobuda mari dzavo tisiri pasingatsvage basa ea level neo level zvese maita basa vatereri
mangwanani akanaka pastudio 7 ndinokumhorosai mese vana mukoma jonga namukoma tamuka wande chokutanga chandiri kuda kutaura pamusoro pa monzora haasi type yekuti angatunga nyika because monzora ane makaro akanyanyisa chechipiri ndinoda kumhorosa vadzimai vangu vari kumberengwa anonzi Siwile Korocho pamwe chete nevana ndikomhorosa maikuru vangu vari mumesina vanonzi mai prinsi pamwe chete nehama dzangu dzese dziri kwamaranda ndatenda
mangwanani mangwanani akanaka master studio 7 aini ndinoitwa mai munhu kutaura ndirikukwekwe ini ndine nyaya ndishungurudza yekuti mapurisa basa remapurisa ndikufuzawo vanonzi mupurisa wese muzimbabwe kuti ranonzi basa remupurisa nderei harisiri kuchengetedza vanhu here zvokare mapurisa akurova vanhu kusvika pakufa kurai mwana kucho chasina chaanoziva zvokwadi tiri kutongwa nemhondi ende vasadaro mapurisa chero vozogara mapurisa nemasoja anotsikirira kodzero dzedu isu vanhu macitizens emuzimbabwe hatisina rugari nekuda kwevanhu ivavo zvichiri zvecovid-19 here kana kuti zvava zvematongerwo enyika
makadiko vasamarari vestudio 7 nevana vezimbabwe iyi nhamo yose yamunoona musazoti pamunopiwa maswitsi mukangamwa nhamo iya munomurambe munayo munjere nokuti zvakaitika izvozvo kazhinji sureuku vanhu vachipiwa maswitsi kana mavhotsi osvika iyozvi nhamo iyi yamunoona iyi kana mavhotsi ava kunosvika ichapera kwechinguva ichocho pakwekuda kuitwa mavhoti vanhu vachapiwa maswitsi zvozvoita sezvanaka zvichinzi zvanaka ndo zvichaitika izvozvo saka musakanga mwachazuro nehope garai muchiziva mushiri nomuririro wayo haiuregi zvinhu izvi zviri kuitika izvi takanguri tazviona kubva kunana 2000 sure kwakare zvokuti panoti vanhu vakaita mavhoti pachangobvawo kuitwa mavhoti panotambugwa stereki kana kuda kunoitwa mavhoti zvozvoita sezvagadzikana saka regai kukanga mwachazuro nehope muna 2023 vana vezimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika muamerica tichienda pamhepo mavhoti ange ari pakati pokuverengwa musarudzo yemasineta maviri edunhu regeorgia mavhoti anoita zvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana ange averengwa vese vari kuwana mavhoti akawanda vachichinjana utungamiri pese panopera kuverengwa mavhoti anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mugeorgia chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongero enyika vasimba usore avo vari kuona mavhoti esarudzo achiverengwa kugeorgia kwekare vanotiudza zviri kuitika
pane zvino election iri kunzi nenyika yese iri critical saka zvatikone zvinezvi nemavhoti akuverengwa tikona madhemokrats ariwo ari kufanira kutungamira but pane zvino ingori 30% yegeorgia iri kuti ichiri kuverenga
so kuona kwenyu munoona sekuti madhemokrats vane simba rakawanda here rokuti vangabudirira
it's too early pari zvino pano tinetsei kutaura nendau yekuti izvo madhemokrati kwavari kutungamira kwacho ndokwanga katarisirwa kuti vasatungamira havari hachine nyaya kunzvimbo dzakabatwa nemarepublican saka mavhotsi wayo edzimwe nzvimbo dzakabatwa nemarepublican hasvati apinda saka kunenge kwakutombomirira kuona kuti kana nzvimbo idzodzo idzo dzaverengwa madhemokrati anenge ari nechepapi ndamusakanganika kuti state inegeorgia yanga iri republican saka tikaita madhemokrati to be the first time I think vati in 20 years here pakunenge kuine madhemokrati democratic senators
kana kuri kuti madhemokrati atadza kutora zvigaro izvi kutonga kwaBiden kuchafamba sei
kunenge kwakutoda manegotiation akawanda nemarepublicans congress ine madhemokrati saka kucongress vari rete sazvinoita ka panenge paitwa mitemo mucongress ichafuura nekusenate saka ingafuura nekusenate ndasenate inge ingazara marepublican kureva kuti zvaringe vachida vaBiden zvinenge zvichida vemadhemokrati kunenge kwakuchitsvaga manje kutaurirana nekuwirirana nemasenators kuitira kuti zvinhu zvifambe otherwise ya vanotomboita kanyaya zvichana sezvo president Biden vano maprograma avari da kuita uko mutungamiri wemarepublican wekusenate ari kuvimbiswa kuti aiwa zvese zvamuri kuda kuita hazvienderere mberi
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chinoongororazve matongero enyika vasimba usore vari parunhare kugeorgia nestudio 7 kake homeboy sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafaa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane gumi nevasere 418 zvichitevera kufa nezuro kwevanhu makumi matatu nevana vagari kuchimani mani vanoti kuunganidzwa kwavakaitwa kunogona kunge kwakaisa vakawanda munjodzi yeCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.